manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kubvumbi 20, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri wezengeza West muParamende vaJob Scala vomiswa pamberi pedare vachipomerwa imwe mhosva itsva yekuita zvemhirizhonga kuchitungwiza. Imwe nhengo yedare reParamende kuBritain inoti hurumende yenyika iyi inofanira kutaura matano airi kutorera vaHubert Angel nevamwe vari kupomerwa mhosva dzeuori sezvakaburitswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera. Nguva yekutsanya kana kuti Ramadan kuvatendi vechiIslam yosvika kumagumo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri wezengeza West muParamende vaJob Scala vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa imwe mhosva itsva pamusoro penhatu dzavagara vachipomerwa. VaScala vave nemwedzi inodarika gumi vari kujeri rechikurubhi. Mutori wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi nedzimwe dzanga dziri mudare raMagistrate muHarare nhasi.
Muchuchisi wenyaya iyi vatafara charimbira vaudza dare kuti vaSikala vari kupomerwa mhosva yekuita zvisina maturo kana kuti disorderly conduct asi vati vanga vasina kugadzirira zvakakwana kuti nyaya iyi ienderere mberi nhasi. Gweta ravaSikala panyaya iyi vaobei shava vatenda kuti nyaya iyi yanzi godzoka kudare musi wachivabvu 9.
Saka tapinda mudare vamuchuchisi vakati ivo vanga vasati vagadzirira kuti nyaya itange. Pane mapepa akati wandei chaizvo vanoda kuzoshandisa pachatongwa mhosva yavaSikala, avati ivo vachamafotokopa vozotipa. Saka tizivi hedu kuti tadanirwei kukoti kana ivo vanga vasati varedi kuti nyaya yacho itange. Saka tazozodzoka musi wa 9 May 2023 ndo pachatanga nyaya yavo.
Mapepa ari pamberi pedare anoratidza kuti vaSikala vakatyora chikamu 41A chemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act vakafanobata chigaro chemutauro webato reCitizens Coalition for Change muzvarefadzai mahere. Vati vaSikala vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika zvikuru sei apo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rino.
Naizvozvo tikuti Honorable Job Scala, mhosva nyowani yavapiwa iyi kungombunyikidza maCCC kana kuti vagari maCitizens neZANU-PF. ZANU-PF iri kukwata zvakanyanya, sarudzo dziri kuuya, vari kutya kuti vachazodyiwa, saka varikuda kunyaridza vanhu nekuvapinza mujeri.
Asi vanokokera nhengo dzeZANU-PF mudare reParamende vapupurai togarepi vanoti munhu anomira nemhosva dzake mumatare vachiti zviri kutaurwa neCCC izvi ndezvemugodzi matsuro.
Zvinotaurwa zvokuti tisuve ZANU-PF tazoti zvezvidai haiwa kutaurwa kwavasina kuswera. Wapara mhosva kunyangwe ari webato ripi unofanira kusungwa.
VaScala ava vene mwedzi gumi vari mujeri vari kupomerwawo zvakare mhosva yekupesvedzera veruzhinji kuti varatidzire zvina mhirizhonga mukati pakuratidzira kwakanga kwashevedzerwa nesangano reJuly 31st Movement rinotungamirirwa navaJacob Ngarivhume. Vari kupomerwawo zvakare mhosva yekunzi vakapesvedzera mhirizhonga kunyatsime zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa nhengo yeCCC muzvaremo Blessing Ali nevanofungidzirwa kuti inhengo yeZANU-PF vapayasi jamba mukandi au vakatobvuma mhosva iyi mumatare. Asi vaSikala vari kuramba mhosva dzose dzavari kupomerwa idzi. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare nhasi, mutongi wedare vaStanford Mambanje varamba kuti muzvare Mary Mubayiwa au vaimbo vemudzimai wemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga vabviswe paremand vagozodzoswa kudare pachishandiswa masamanisi. Izvi zvauya mushure mekunge muchuchisi wenyaya iyi akumbira dare kuti nyaya iyi ipfuudzirwe mberi, izvo zvapikiswa negweta ramuzvare Mubayiwa. Mai Beatrice Mutetwa au vaudza dare kuti pave nemwedzi makumi makumi mana muzvare mubai wavari paremand asi vamambanje vawirirana nedivi revachuchisi rekuti nyaya yekuedza kuuraya vachiwenga inyaya yakakomba uye inyaya inoda kunyatsoferefetwa isati yatongwa asi vati pachazodzoka nyaya iyi mudare musi wachivabvu 11 vachuchisi vanofanira kuzivisa dare zuva richatanga kutongwa nyaya iyi muzvare mubayiwa vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi asi muzvare mubayiwa vakabatwa nemhosva pamhosva imwe yavaipomerwa yekunzi vakanga vafojera mapepa emuchato wavo navachiwenga vakazowanikwawo vasina mhosva pane imwe nyaya yavaipomerwa yekunzi vakarova musikana aishanda kumba kwavaigara navachiwenga ndakamirira studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.
Nengwe dare reparamende reHouse of Lords kuBritain, Lord Jonathan Oates, vakaisa chikumbiro kuhurumende yavo kuti itaure kuti iri kuferefeta here makambani avaUbert Angel nevamwe vane magwaro ekugara muBritain kana kuti citizenship. Ivan Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Al Jazeera inoti vose vari kuita zveuori uhu vanoti vari kushanda nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemhuri yavo uye vanoshanda kuRBZ, CAAZ nevamwe vanochengetedza nhandare yeRobert Gabriel Mugabe International Airport. Pagoridhe chete, gurukota rezvemukati menyika vakazembe vakamboti nyika iri kurasikirwa nemari inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri pagore kana kuti $1.2 billion. Vakawanda vari kupomerwa mhosva idzi vari kuramba vachiti Al Jazeera yakanyangira yaona. Lord Oates vanoti vari kuda kuti hurumende yavo itaure kuti ichatora matanho api kuferefeta makambani ava Angel nezvimwe zvizvarwa zveBritain zviri kupomerwa mhosva dzekuchenesa mari dzakasviba kana kuti money laundering.
They do involve allegations against British citizens. I've tabled questions for written answer in the House of Lords.
Pane kupomerwa kwezvizvarwa zveBritain, saka ndanyora mibvunzo kudare reparamende kuti riferefete zvipomerwa izvi kuti tinzwisise matano ari kutorwa nehurumende.
Murwiri wekodzero dzevanhu vari nhengo yeCCC vamakomborero haruzivishe avo vakapawo uchapupu mudare reparamende muBritain nezuro vakati muZimbabwe maberekera ingwe vakati danho reBritain rakanaka chose.
Matano akatogwa naLord John Oates. Tinomagashira nemaoko maviri nekuti vaUbert Angel munhu ane mapepa mugari wekuBritain. Saka hurumende yeBritain ine kodzero dzekuti inge ichiferefeta vagari vayo kana vane mhosva dzavanenge vaita vaoneko vachisungwa uye vachiferefetewa kusvika panyatsojeka.
Izvi zvatsinirwa nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda vakazvimirira muzvare Chennai Mutambasere.
Hurumende yeUnited Kingdom inotofanira kutora matano nekuti ivo vane maorganizations akasiyana-siyana anoitirana akaita seFinancial Conduct Authority vanenge vachizikanwa kuti ivo vari kutarisira nyaya idzodzi dzemoney laundering. Vane mitemo inoita kuti ivo vave neinterest munyaya idzi.
Vanongorora nyaya dzezveuori nemagariro evanhu vaRuben Mbofana vanoti zvakakosha kuti Britain iferefete mhosva dziri kupomerwa vaAngel.
Tinotoziva Yesu kare kuti Britain yakatotemera zvirango pane vamwe vemuno muZimbabwe vakaita seSakunda. Saka hationi chikonzero chinoitawo kuti munhu akaita saUbert Angel. Chinotadzisa nyika dzakaita sanaBritain kwa kunovaiko kunogara Ubert Angel. Britain inofanira kuve ichionekwawo kuti inoitora matano pane muchinda uyu.
Asi gweta rakarerekera kubato rezanupf vari kuBritain vamasimba mavaza vanoti chikumbiro chaLord Oates hachina musoro nekuti zviri kutaurwa mufirimu reAl Jazeera zvingori zvipomerwa chete.
Tikatarisa nyaya iyi in short tinongoti vanhu veBritain vakateerera masoko asina musoro aLord Oates vanenge vararidza kupenga kwavo nekuti zvakangoitika ndezvekuti vaUbert Angel hatidzwisi mashandiro avo asi havana kunzi vakaba vakangotaura vachiti vanogona kuba vanogona kubuda negoridhe redu vachienda naro kuDubai vanogona kuisa munhu mubhegi. Hakuna akavabata vachibuda negoridhe vachibuda nemari kana kupinda nayo muZimbabwe.
Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsangwa vakatozivisa vatori venhau kuti hurumende ichaferefetawo nyaya iyi.
Nyaya dzekufambiswa kwemari pakati penyika nenyaya dzekutengeserwa kwegoridhe kana kuti ndarama nezvimwewo zvicherwa zvakakosha, hurumende icharamba ichiongorora nyaidzi nekutora matano.
Zimbabwe yakanyorerana zvibvumirano zvakawanda zvekurwisa nyaya dzeuori zvinosanganisira zveUnited Nations Convention Against Corruption uyewo mubatanidzwa wemapurisa epasi rose weInterpol unotarisirwa kuferefeta nyaya iyi sezvo kucheneswa kwemari dzakasviba kunonzi kunoisa nyika dzepasi rino munjodzi huru nekuda kwekuti dzimwe mari idzi dzinogona kuguma dzave mumaoko ematororo. RBZ yakatotora danho rekuti vaAngel nevamwe vatanhatu vasabvumidzwe kushandisa midziyo yavo nemari dziri mumabhanga kusvika nyaya yavo yapedzwa kuferefetwa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Vanhukadzi varumapato akasiyana-siyana munyika vanoti vari kutadza kukwikwidzana zvakaenzana nevanhurume nenyaya dzinosanganisira mhirizhonga, kushaya mari nezvimwe zvapakuti vashoma vakwikwidze musarudzo dzekumirira mapato avo mudare reparamende, senate nemakanzuru goro rino. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mashoko aya akabuda pamusangano wangu wakarongwa nesangano reWomen and Law in Southern Africa kana kuti WILSA wekukurudzira madzimai kuti apinde mune zvematongerwo enyika. Musangano uyu wakaitwa paEben Lifestyles Lodge kumasvingo muzvare vimba yemutunami webato rinopikisa reLabour Economics and African Democrats kana kuti LEAD. Vanoti madzimai anosanganawo nenyaya dzemhirizhonga yepabonde munyaya dzezvematongerwo enyika zvinozopa kuti vashaye chidokwa-dokwa chekuda kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika nekuda kwebhora remba rinenge richitambwa.
Savage diki, especially for us young ladies, the moment yaunoda kuti upinde mupolitics unonzi what are you going to offer? Sitomboti nyaya yesexual harassment. Dzimweni dzenguva unogona wakutopedzisira wava kutonzi danana nesenior official.
Kunze kwemhirizhonga, musarudzo dzemaprimary, sarudzo dzemuzimbabwe dzinozivikanwa pasi rose nenyaya yemhirizhonga nekudeuka kweropa. VESADAC, African Union neUnited Nations vari kukurudzira runyararo musarudzo dzegore rino. Akataura pamusangano uyu inhengo yebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC amaitendekai matara vakatiwo handinyore kuti mudzimai awane mari yekutsvaga rutsigiro.
Zvona zvina kumira zvakanaka ekonomikali. You will find out kuti munhu wemukadzi ndiye akatarisana nefamily. Mumba munoda kudyiwa, magetsi anoda kubhadharwa, vana vanoda kuenda kuchikoro. Kuti uchibatanidza nekamari kauri kuwana kuti ubve waendesa futi kunozvitengesawo like marketing yourself politically, zvinobva zvatonyanya kugozha.
Izvi zvakatsinirwawo namuzvare Princess Ushendi Baba vebato reZANU-PF.
Nyaya yekuti some of us women we are not financially stable. At the same time, yes, unenge oneka business kako, but it cannot sustain you kuti upinde primary elections uchikwidza nevanhurume, and vanhurume vane potential yakanyanya kudarika vakadzi.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuwisa amai patisha mugani iri vakati
nenhau yekuti vakadzi havanawo zvikwanisiro, havana mabhizimusi. Saka sarudzo idzi kuti vanhu vange vachikuziva, vachikunyatsokuvhotera, vanenge vachida munhu anenge avapawo zvimwe zvinhu zvinobatika.
Ko iwo mapato ezvematongerwo enyika ari kuti kudii panyaya yezvekuwanisa madzimai mikana? Mutevedzeri wemunyori mubazi rinoona nezvesarudzo muTCC amai Ellen Chiredenga vati
zvatakaita takaita mbundakend yatinoti an informative program yevakadzi kuti tichivaudza kuti process iyi yokusarudza macandidates yakamira sei stage by stage tevasarudzo kuti ndivo vachapinda kumakanzura kana kuti maMP.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muZANU-PF vatafadzwa mugadi vati bato ravo rine bandiko remadzimai reWomen's League iro riri pamberi kurudzira madzimai kuti awaniswe mikana yekukwidza zvigaro zvose.
Musangano weZANU-PF une bandiko ramadzimai rinonzi reWomen's League. Bandiko iroro ndo rinoshanda zvakanyanya namadzimai kuti madzimai akurudzirwe kuti ange achikwanisawo kumira kuti vapinde pazvinzvimbo.
Vati pasarudzo dzakaitwa dzekutsvaga vamiriri vebato ravo gore rino, uwandu hwemadzimai akakukwidza pamakanzera nemuparamende hwakakwira vachienzanisa negore ra2018. Ndakamirira Studio 7 masvingo. Dini Godfrey Mutimba.
Mhemberero dzeRamadhan dzave kusvika kumagumo. Vatenderi vakawanda vechiIslam muZimbabwe nepasi rose vachifara kuti vakwanisa kutsanya, kubatsira vanotambura pamwe nekuswedera pedyo nemusiki. Godwin Mangusha anotipanya inotevera.
Ramadan mwezi wechipfumbamwe pakarenda remaMuslim uye pamwezi uyu vatenderi vechiIslam vanotsanya kunamata zvakasimba kuregerera pamwe nekutarisira kuwana makomborero kubva kumusiki. Mutungamiri weSupreme Council, mutungamiri weIslamic Supreme Council of Zimbabwe Sheikh Ismail Duam vaudza Studio 7 kuti vakakwanisa kuita mabasa akawanda ekubatsira vanotambura pamwedzi wemusanyo weRamadan nekuti vaive nesimba rakawanda.
So you find kuti mwedzi uno ndo watinonzi isusu naMwari tiwanze mabasa akanaka, on which we achieved those mabasa akawanaka acho takatoawanza through my invitation ana UNICEF ana World Health Organization, Ministry of Health, including our own Islamic programs where we went around to the people tichiita maoutreach tichibatsira vanhu.
Mumwe mutendi Sheikh Majid Adini vanotsanangura kuti vakave nenguva yakanaka chose uye vanotarisira kuregererwa nemusiki.
Munhu uyo achapinda mumwedzi weRamadan aine mwoyo wekuti ndinge ndichiregererwa, zvinoreva kuti munhu iyeye acharegererwa mukupera kwechi kweRamadan, zvichireva izvo kuti tichabuda isusu muRamadan tiri vanhu vakagezwa.
Vanoendera mberi vachiti mwedzi uyu wakakosha nekuti ndiwo mwedzi wakadzika mabhuku evatumwa Abraham, David nevamwe.
Mushure mebhuku raAbraham kwakauya zvekare bhuku raMozisi, rakadzika zvekare mumwedzi upi uno weRamadan. Tobva zvekare muna Mozisi toenda kubhuku raDavid, Daudi, isinomuti Daudi pachiArabhu, rakadzika zvekare mwedzi uno.
Mumwe mutendi Sheikh Malik Paul Mutumbi vanoti havana kuomerwa nekutsanya nekuti murayiro wemusiki.
Tsanya hakuna kutangira patiri, kune vamwe vakatomboita sei vakatombotsanya kumasure kwedu, zvichireva kuti Mwari vari kutipa mashoko esimbiso kuti pane vamwe vakatombotsanya imi musati mapa matsanya.
Vanoti kunyange hazvo ivo vasina kukwanisa kubatsira vanhu nezvinhu kana mari, vakakwanisa kupa vanhu mashoko eruponeso. Sheikh Ismail Duwa vanoti zvimwe zvavakaita panguva iyi kurwisana netsika yekunwa nekushandisa zvinodhaka, izvo zvakazocherechedzwa nehurumende nekupinza sangano ravo mukomiti yayo yekurwisana nedambudziko iri.
Ikomandi kubva kuna Mwari yokuti madrugs completely muKoran akunzi kwete.
Mwedzi weRamadan gore rino wakatanga musi wa22 kurume uye uchapera musi wa21 kubvumbi. MuZimbabwe mune vanhu miriyoni mazana maviri vechitendero cheIslam, pasi rose vachidarika biriyoni nezviuru mazana matanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mauto ari kutungamira hurumende yeSudan nevavari kurwisana navo veRapid Support Forces vazivisa nhasi kuti vatenderana kumbokanda zvombo pasi kwezuva rimwe chete. Izvi zviri kuitirwa kuti vakakuvara nevasina zvekudya vava nerubatsiro kubva kumasangano akazvimirira oga. Vari kurwisana ava vakamboedza kuita izvi nezuro asi hazvina kubudirira sezvo kurwisana kunotyisa kwakaenderera mberi. Nhasi futi dzinonzi dziri kunzwikwa dzichirira pano nepapo. Mutauriri wemuzinda weWhite House muAmerica, muzvare Karen Jean Perry, vakurudzira kuti vari kurwisana vose varemekedze chibvumirano chekumbomisa hondo. Vanhu vanodarika mazana matatu vafa mukurwisana kwave nemazuva mashanu uku. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaita izimunya.
Dambudziko riri kuSudan idambudziko raninga da kuti dambudziko reAfrica yose, sokuti Sudan hakusi kutanga kuti ipinde matambudziko. Katondera vakanga vari mukuru weSudan vaAlbasia vakabviswa pachigaro nekunga mhomho yeSudan yasimuka ichiti havachadi kuti vanga vari pachigaro. Saka kubva maiyoyo muungano wedu weAfrican Union waifanha kunga uchitumira munhu inenge yakagara irimo Sudan izvedza kubetseredza kuvakiridza kudyidzana pakati pemapato akasiyana Sudan kuti munge muine peace. Ndiwo dambudziko riri muSudan.
Tichiona zviri kuitika izvi, zvii zvinofanira kunge zviri kuitika pari zvino zvamunofunga kuti zvingawanikwe zvichipedza kupedza daka iri nehondo iri muSudan.
Tinofanira kunga tichitoitika izvezvi nekuti dambudziko rekuti muSudan hakusina magetsi tikasika kuita zvishoma vanhu vari kufa. African Union inofanira kutotumira mukuru mukuru anoenda kunonera zabopoto kumapato ose ari kurwisa number one. Pechipiri, African Union ngaitohungurudza zvikafu zvekutumira nekuti vana nemadzimai kunyanyanyanya vatambura muSudan, saka chikafu chinofanira kutoenda zvechimbi chimbi. Chechitatu, munhu anotumirwa neAfrican Union ngaatangoenda kunogara mazuva mashoma otobuda. Munoda munhu anokwanisa kutombogara muSudan achibetseredza senyika kuti idzoredze hasha pakati pemapoka akasiyana siyana anenge achirwisana. Vovaka madonzo eSudan anosanganisira kugadzirwa kwezvikoro, kwezvipatara nekuti sadza ravo rinopatamirwa sei kuti mhuri dzose dzemuSudan dzinge dzichikwana. Ende kana nditi mhuri dzose, ndinoreva kuti masangano akazvimirira akasiyana natingati pachirungu maethnic groups akasiyana, nekuti Sudan ine vanhu vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana vanotaura mitauro yakasiyana siyana uye vachiona matongero enyika akasiyana siyana. Saka vese vanoda kuti vabatanidzwe neAfrican Union.
Avanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaita izimunya vari parunhare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tongotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota runoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, Valoid Austin neZuro vainge vari kuSweden senzira yekuratidza kutsigira kuti nyika iyi ive nhengo yegungano reNATO. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika yeSweden vaPaul Johnson vakati Sweden ikava nhengo yeNATO zvinobva zvaisimbaradzawo zvakanyanya munyaya dzekudzivirirwa kwenyika. America iri kukurudzira Turkey neHungary kuti dzitambire kuti Sweden ive nhengo yeNATO sezvo zvichikwanisika chete kana nyika dziri mugungano iri dzatenderana dzose. Sezvo sarudzo dzegore rino dzaswedera, mapato maviri makuru ari munyika anoti ZANU-PF neCitizens Coalition for Change atotanga gadziriro dzekupinda musarudzo kuburikidza nekusarudza vachaamirira. Asi ZANU-PF inonzi yatove pamberi mushure mekutengera nhengo dzayo dzichakwikwidza zvikakarara zvemotokari dzekushandisa mukutsvaga rutsigiro. Asi vamwe kusanganisira veCCC vanoti bato riri kutonga riri kutambisa mari nekutenga dzimotokari dzekutsvagisa rutsigiro, asi zvipatara zvemunyika zvisina mishonga nemaamburenzi. Mukuziya nezvinyaya iyi, tabata nhengo yeZANU-PF kuBritain, Dr. Simba Mavaza nevakafanobata chigaro chasachigaro wedunhu reNorth America mubato reCCC vatawanda dzokora. Tatanga nekubvunza Dr. Mavaza kuti bato ravo rave papi.
Sekutanga ndakorokotedza vakahwina mumaconstituencies kuti vamirire ZANU-PF nekuti vakasarudzwa nevanhu vemuconstituency mavo, havana kuita zvekubunikidzwa nevakuru. Saka zvinhu zvinofadza zvikuru. Ingwa yesarudzo yechekutanga chepamurume weZANU-PF ndechekuti ngatisarudzanei murunyararo number one. Number two, ngatisarudzei vanhu vanomirira zvido zvevanhu. Number three, sarudzai vanhu vakasarudzwa nevanhu kwete vakasarudzwa nevatungamiriri vavo. Saka noita kwaizvozvo tikuona kuti ZANU-PF yatotanga kuita makambeini eizvo zvinoreva kuti izvo we are now ready for the election.
Tinotenda Dr. Mavaza, regai tinzwe kuna vadzokora kuti musangano wavo weCCC wagadzirirwo zvakadii.
Aiwa, kwedu kuCCC kune mufaro wakawedzerwa nekuti tiri kuita zvinhu zvisati zvamboitwa. Munoziva tiri chisikwa chitsva, saka tiri kuita zvinhu zvitsva. Vana veZimbabwe vari kupiwa mukana wokusarudza vanhu vavo. Takati isu hatidi vanoda, kuita utungamiri, tunoda vanhu diwa nevanhu. Saka tiri kutofamba mumastreet nemastreet, mumavillage nemavillage, mumisha nemumisha, tichitora zviri kudiwa nevanhu. Tapedza ipapo, tobva tangotora patakasiyira paya pamugwazo, tochipedzisa basa, nekuti basa zhinji setripusi takaita kare. Paya paitaukwa zvemugwazo, tikapinda kumaruzevha kwese, takapekesha ikoko, zvokuti vanhu vari kutoziva kuti tripusi ndiwo musangano wacho uchapedza nhamo iri kuitwa muZimbabwe.
Dr. Mavaza, tiri kunzwa kuti bato renyu rakatsvagira zvikakara zvemotokari vese vakabudirira kusarudzwa musarudzo dzemaprimary elections kuti vange vachikwanisa kufamba vachitsvaga rutsigiro. Chii chakaita kuti mutsvagire vanhu motokari tichiona kuti zvipatara chaizvo kunzi hazvina mishonga nemaambulensi?
Shokomanje kuti bato harina mvumo yekutsvagira zvipatara maambulensi. Zvipatara zvinotsvagirwa maambulensi nehurumende, bato harisi hurumende. Uye zvekutsvagira vari kuda kukwidza zvekufambisa chinhu chinogara chiitwa nguva nenguva kuitira kuti vawane kusvika munzvimbo dzakamanikidzana dzisingasvikiki neshoka.
Vadzokora, munoti
aiwa zviri kungori pachena kuti bato rezanu PF harina hanya nevanhu, harina shungu nevana veZimbabwe. Vanotora mari vachinotenga mazimotokari iwayo, asi muzvipatara musina mishonga, muzvipatara musina motokari dzinotakura vanhu vanenge varwara. Zvikoro zvedu zvakutonzwisa tsitsi, migwagwa yedu yaparara, asi hurumende inenge ine mari, yoisa mari ikokoko. Kana kwai kuenda kutenga mishonga nekuenda muzvipatara, votaura kuti kune zvirango zveupfumi.
Dr. Mavaza, tingaona here sarudzo dzichiitika murinyararo tichiona kuti mazuva apera aya pakatenge kuchiita mhirizhonga dzakaitika sekuna Namurehwa North Zanu PF ichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga idzi?
Tiri kutonamatira kuti kusave nemhirizhonga, mhirizhonga mupopoto musarudzo iyi. Tinoziva zvakaitika kuMurehwa North zvakanga zvakaipa chaizvo patakaona vamiriri veTPC vachiita dhirama rekunyebera kunge vari kurohwa, variwo vari kungoekita pasina airohwa. Ikozvo zviri kuti hatidi kunyebera vanhu vari kunze kwenyika kuti munyika mune bongozvozvo. Vanhu vese vari kunzi uyai, ZBC yakavhura madhoo yakati uyai, weTripleC mari yenyu chete, bhadharai maadvert kuZBC kuredhiyo kana kuTV, bhadharai maadvert manyuzepa ese amunoda.
Vadzokora, ndanzwa muchigunun'una.
Vana veZimbabwe, Zanu PF hurumende haina kumbovhura ZBC kana ZTV, ndosaka iko zvino musati mamboona vachamisa vachitaura paZBC kana paZTV. Zvavari kutaura izvo ndo dzinonzi nhema dzinonhuhwa kuti kutu kutu. Zanu PF haitodi kuti TCC iende panhepfenyuro yevanhu.
Manga makateerera kune vakafanira kubata chigaro chasa chigaro wedunhu reNorth America mubato reTCC vatawanda dzokora vari parunare kuNorth Dakota muno muAmerica neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yeZanu PF Dr. Simba Mavaza vari parunare kuBritain neStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa nyaya yekurwisana kuri kuitika muSudan uye zviri kutaurwa nemadzimai aungana kumasvingo zvekuti vari kutadza kukwikwidza musarudzo nekuda kwemhirizhonga uye kumbunyikidzwa nevamwe vanhurume. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera takai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scholar vomiswa pamberi pedare vachipomerwa imwe mhosva yekuita zvemhirizhonga kuchitungwiza. Imwe nhengo yedare reparamende kuBritain inoti hurumende yenyika iyi inofanira kutaura matanho airi kutorera vaHubert Angel nevamwe vari kupomerwa mhosva dzeuori sezvakaburitswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Ntungamiri Nkomo.